right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi kuri musi wechitatu gumi guru 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu 7915 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozane Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubhuruwayo anopisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kunyamandlovu achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nevari kuda kuzoitwa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu kana kuti 7915 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika, mumwe chete akabva kuSouth Africa uye mumwe wacho akabvawo kuBotswana. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mana kana kuti 6440 zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevatanhatu nezuro wakare. John Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nematanhatu nezviuru zana nemakumi maviri nezvitatu kana kuti 36,123,000. Vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvishanu 1,055,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvitanhatu 7,726,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu kana kuti 215,000. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vagadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzeparamende kubva kuMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatora mhiko dzekuve nhengo dzeNational Assembly ndiMuzvare Kupe, Yvonne Musarurwa, Lindani moyo, January sauke, munochinzwa memory, Sivandalazi, na Sipomo Kone, vatora miko mudare senate, ndia amai Dorothy Maureen Jofu, vapugen Kalipani, amai Tamani moyo, amai Gertrude moyo, vapini Odenga, Chief Jofu, Nomala Ngakumalo, na Teti Chisoro Chengwe, vachitaura mushure mekutora miko muzvare kupe vati vauya kuparamende kuti vazoshandira nyika.
Nasi ndinofara kuti ndauya kuparamende because tauya kuti tiuye kuzoshandira mhuri yeZimbabwe kuti mhuri yeZimbabwe iwane mabasa, iwane chikafu, vewane mvura yakachena, vewane zvipatara nezvikoro kuita kuti vana vekwanise kuti vaende kuzvikoro. Basa reparamende nderekuti vanhu vauye kuzoshandira vanhu, saka tauya kuti tiuye kuzoshandira vanhu kuitira kuti vanhu vawane bundutso munyika yavo.
Mutauri wamuzvare kupe vapogen avo vatora mhiko kudare senate vati vachashanda zvakasimba kuti veruzhinji vaone musiyano pakati pavo nenhengo dzakadzingwa mudare.
Vanhu vanofanira kushanda zvikuru kuti vanokumusa ikoko vaone maresults nema advantages nema dividends ekuti pane ma new members of parliament kubva ku MPCT saka posanga kuita difference. Saka we are feeling that way and we accept that responsibility.
Senator Denga vati chitiko chanhasi chagadzirika zvakange zvakanganisika mubato ravo patavabvunza kuti vanonzwa sei nevamwe vanhu vanoti vapinda muparamende nenzira isina kunaka. Vadenga vati ivo pachavo vanokodzera kuva mudare iri nekuti vakashanda zvakasimba musarudzo dza2018.
Aiwa vangadaro zvavo asi mavhoti avari kutaura nezvavo indira ndiri provincial chairman kumasipiki ndini ndanga ndiri the chief campaigner for the party kumasipiki saka mavhoti akawanisa
zvichakadai mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vashora zvaitika nhasi vachiti havazvicherechedzi.
Tisu vana vaZimbabwe hatisi kuzocherechedza kana kuremekedza zvaitika izvi. Zviri izvi ndo zvinofanira kuve tii zvinoita kuvana vaZimbabwe kuti zvakanochiitika nekuti vanhu ava vanhu vada kutitora sevanhu vasina basa vachizvira seneivo nemapesiti.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti kupinda kwaita muzvare kupe muNational Assembly kwave kuita kuti vasarudzwe nebato rave kuve mutungamiri wemapato anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Pane rinyo rekuperwa kuti MDCT inogona kugara pasi nezanu PF poitwa mushandira pamwe senzira yekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Kunyange hazvo tisina kunzwa divi ramuzvare kupe panyaya yemushandira pamwe uri kutaurwa uyu sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti bato ravo rinoshuvira kuti upenyu hwemunhu wese huve nani muZimbabwe sezvakamboitika munguva yehurumende yemubatanidzwa zvichitevera chibvumirano chekushanda pamwe chete chakaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai, mushakabvu Robert Mugabe pamwe navaArthur Mutambara. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo vakafanira kubata chigaro chemutauri webato iri vaPatrick Chinamasa vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Mune imwewo nyaya mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda avasiyisa kuti apo gore rave kupera pane nhengo dzedare ravo 142 dzisati dzanyorera kuti dzipiwe mari yekusimudzira matunhu adzinomirira yeConstituency Development Fund. Mari yeCDF inopiwa kunhengo 210 dzinovhoterwa muNational Assembly uye Advocate Mudenda vati kunyange hazvo mari iyi iri shoma imari inogona kubatsira pabudiriro yematunhu. Mubhajeti yegore rino constituency yega yega inofanirwa kuwana zviuru 200 zvemadhora emuno yekuitisa mabasa ebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa emuzuwayo nezuro akapisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kunyamanzovhu achiti vanhu ava vagere mupurazi iri zvisiri pamutemo. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Takasvika Studio 7 papurazi reBadminton Farm kunyamandlovu nezuro masikati takawana dzimba dzine chitsama dzakavakwa nemapango neuswa dzichitsva mushure mekunge dzapiswa nemapurisa achishanda pamwe nehofisi yaDeputy Sheriff. Asi vagari vakati havana kana kumbopiwa chiziviso zviri pamutemo chekuti vabve papurazi iri. Mumwe wevakapisirwa musha wavo ambuya Sihle Hadebe vakati vakatanga kugara papurazi iri muna 2011 vakati kave kechitatu vachipisirwa musha wavo. asi vakatsidza kuti havasi kuzobva mupurazi iri.
Hanzi takagarirei pano nzvimbo yaisi yedu, asi isu tinoziva kuti nzvimbo ndeyedu ndeyehurumende. Tinoda kuti tibvisane nehurumende apa, haikwana mumwe munhu auye pano kutotibvisa isu. Iye ndiye anotibvisa pano, kana ane mubhobho wake ngauye atiuraye isu tiri pano, ativi pano.
Mumwe mugari amai Lindi weSwanda avo takawana vari mushishire kurongedza midziyo yavo vachiendesa pamusha peimwe hama yavo, vakati vakatanga kugara mupurazi iri muna 2013 uye hakuna kumwe kwavangaende kunze kwekunge hurumende yavatsvagira kwekugara.
Dauya maporisa makupeni azotsisa musha wangu, so handina ndaa yokugara. Ndokugara kumusasa ndaenza kufaya kuti ndigare ndirarira vavana vangu. Ndogara panapa kupera kuze kurunga kuti ndevasisanga.
Mumwe mugari vaFanuel Dube vakati vakazowana musha wavo wave kutsva mushure mekunge wapiswa ivo vasipo.
Vasvika vapisa imba yangu nempasha dzangu, ndandine trousers kanine 700 rands. Zvandirwadza.
Vadhuve avo vakarwa hondo yerusununguko vari pasi pemauto eZebra vakati zvinovashamisa kuti vave kutadza kuwana ivhu ravakarwira.
Iwa wandaring kuti munhu uyu ari kupisira vanhu nzvimbo kuti ari kuklema kuti lendi iye ndeyake, akaipiwa nani lendi yacho iyoyo? Because land ndeyegovernment. Purazi rakakura but hapana development ari kuita munomu. It's more than 5,000 hectares, munhu one. Hakuna even one thing tiriuona. Bush all over. Wa wondering kuti what's happening.
Purazi rebadminton iro rinonzi nderava Luxiziva riri makiromita makumi matatu kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero eguta reBulawayo. Asi mhuri dzinopfuura mazana mana dzinogara mupurazi iri dzinoti dzakagariswa mupurazi iri naishe mabhena vanoveishe wenzvimbo iyi dzichiramba kuti purazi iri nderava Siziva sezvo rakatorwa nehurumende muna 2001. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raishe mabhena kana wava Siziva sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha. Mugore ra 2015 dare repamusoro rakapa mutongo usina kupikiswa wekuti vagari ava vabve mupurazi iri, asi vagari vakazokwira kudare gore rakapera vachiti vaive vasina kuwana magwaro enyaya yakakwidzwa kudare muna 2015. Sachigaro weBadminton Villagers Association vaIsaac Dakamela avo vakapisirwawo musha wavo nezuro vakati nyaya yekugara kwavo mupurazi iri yave nenguva ichinetsa.
End of last year rabva tawana tsamba isibva kudis office kuti purazi iri lange rakagazetwa na 2001. Up to now, the gazette is still there. I see they still pursue the issue with nzvimbo iyi ndeyavo, asi magovernment papers havana.
Rimwe remagweta ari kumirira vagari veBadminton Farm vaBruce Masamvu vati vachakwidza chikumbiro chechimbi-chimbi kudare repamusoro chekumisa kuparadzwa kwemisha yevagari.
Kana zvichiwanza kubuda pachena kuti pane marights evanhu anenge ari affected, unokwanisa kumhanya kudare neyatoti iyo agent application kuitira kuti nyaya ikwanise kuvikwa ipapo. Takamirira mamwe maapplications aya ari pending.
Mukuru wemapurisa ePumula Police Station uko kwakamhangarwa nyaya iyi uyo angozvidoma nezita rekuti vaSiziva vati havabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota redunhu reMatevelin North vaRichard Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nhasi manheru nevari kuda kuzoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudhibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Gakava pakati pavaPence naamai Harris riri kuuya panguva iyo mutungamiri weAmerica pamwe nevamwe vavanoshanda navo kuWhite House vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere, vanoti gakava pakati pavaviri ava rakatarisirwa nevazhinji kuti riburitse gwara reAmerica panyaya dzezveupfumi, nyaya dzerusaro raganda pamwe nechirwere cheCOVID-19. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Chipo Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Tichaona nyaya yisaurwa yewe, tichaona kutihibo mtunga miru wenyika mebuno ba Donald Trump vaka nzuo vaka bata kibiriki.
Nona nukumbe chakiri nyaya umuru, not just Donald Trump, but hivo kwa mchikini 18, wadushanda na u, vaka bata COVID, pa hivi, ye kusaruto kwe human justice. Saka nukuti COVID ya wa mumba, nukuti COVID ya wa mumba, maivo wa Trump, kama pia.
Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunhare vari kuMassachusetts naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India iri kuvaka zvechimbi chimbi migwagwa yayo pamiganhu neChina, vachitevera kunetsana kwemauto enyika mbiri idzi. Uko kwakatanga muna Chivabvu uye kuri kuramba kuchienderera mberi. Migwagwa iri kuvakwa neIndia iri kubatanidza mizinda yemauto uye ichaita kuti zviite nyore. Uye ichaita kuti zviite nyore kutumira mauto nezvombo kudunhu reRadakh mumakomo eHimalaya. Apo sarudzo dzemuAmerica dzava pedyo kuitwa. Zvimwe zvizvarwa zvenyika izvi. Apo sarudzo dzemuAmerica dzava pedyo kuitwa. Zvimwe zvizvarwa zvenyika iyi zvakatotanga kare kuvhota zvichishandisa posho. Uye vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuvhota chero nguva kusvika musi wa3 Mbudzi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutsvaga rutsigiro mudunhu rakakosha reFlorida, ukuwo mutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vachiri kubatikana nechirwere cheCOVID-19 vari kuvimbisa kuti vachange votsvaga rutsigiro munguva pfupi iri kutevera. Zimbabwe yakadzivisa nezuro kuti yave kubvumisa zvizvarwa zvayo kubuda munyika zvichitevera kuvharwa kwakanga kwaitwa nyika muna kurume nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakaziviswa paTwitter nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachiti chisungo ichi chakaitwa nedare remakorokota. Nyika zhinji dzave kubvumidza vanobva kune dzimwe nyika kana vaine magwara anoratidza kuti vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19. Vakawanikwa vasina Vaka vene kwa chihwere che COVID-19, vaka wanikwa wasina chihwere ichi. Kuchiti uo, zimwe nyika. Zino tipa msorope gwaro iri, mshanyi anufani rwago vene kwa zakare munyika izozo. Sachi garo ve komiti ya paramende inoona nezwe kujidza nane zimwe nyika, vakaindi nesparadza. Vanoti hurumende ya toradano iri, nekudakwe kuderera kwe vanu varikubatwa nechihwere ichi. Uye wokuti ipe mukana kuvanu angadai vakanga vakavharirwa munyika nekuda kwemutemo. Vanoti hurumende yatora danho iri nekuda kwekuderera kwevanhu varikubatwa nechirwere ichi, uyewo kuti ipe mukana kuvanhu angadai vakavharirwa munyika nekuda kwemutemo wairambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandembiri weStudio 7 navaparadza.
Chaunofana kuziva ndechekuti iye zvinezvi tavane masvondo maviri here kana matatu tisati tawana kuti pane ashaya afa. Iye zvinezvi tine vanhu 228 vakashaya, ndochete vakashaya pari zvino. Ende vakararama pachirwere ichi i6000 something, ende vakabatwa nechirwere ichi 7000 something. Saka iye zvino dzatinoti muchirungu active cases i1300. Saka hurumende pari zvino iri kuongorora kuti ione kuti zvakakodzera here kuti vanhu vedu vachifamba. Saka vakabvumira, vai varobvumirwa kuti vaende. Chaunofanira kuziva futi ndechekuti tine zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zviri kune dzimwe nyika, zvakanga zvadzoka kuno kumusha. Saka izvo vakuda kudzokera kwavakanga vari ikoko kuti vanotanga mabasa avo, nokuti ikoko makambani akanga avharwa. Saka hurumende iri kuti vanhu vakadaro nevamwe varikuda kunoita mabhizimisi varikuda kuenda, hamunokwanisa kuenda henyu kana muchibvumidzwa kunyika dzamunenge muri idzodzo.
Vakawanda vari kuchema nekusavhurwa kweborda reBeit Bridge kuti vange vachikwanisawo kuenda vachiita mabhinda uko nemabhizimusi muSouth Africa. Zvii zvamungataurawo sekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika?
Panyaya yekuti vanhu vayambuke nepabridge reBeit Bridge, pari zvino panofanira kunge pane chibvumirano nenyika yeSouth Africa kuti tavhura isu nyika yedu, saka zvizvarwa zveZimbabwe uya henyu vanokwanisa kuuya. Asi pari zvino izvozvo hazvisati zvaitika. Saka Zimbabwe haikwanise kuti ivhure border kana South Africa isati yavhuma kuti border racho ngarivhure. Saka chibvumirano chinofanira kutoitwa pakati penyika yeSouth Africa neZimbabwe, ndokuti isusu vanhu vedu kunyanyanyanya madzimai anoda kunotenga nokutengesa nevamwewo vanoda kushanya kuenda kuSouth Africa vane hama dzavo vanoda kuita sei. Zvese izvozvo zvichaitika kana mabvumirana senyika South Africa neZimbabwe zvabvumirana.
Asi takanzwa South Africa ichiti yavhura migano yayo, sei Zimbabwe isina kubva yangotorawo danho iroro?
Chaunofanira kuziva ndechekuti vanhu vakawanda vakapinza chirwere checorona muno munyika vaibva kuSouth Africa, vaibva kuBotswana. Saka isusu tega muno mumafigures edu akanga ari mashoma. Saka ivavo vakabva kuri avo ndo vakanga vane chirwere ende vaibva kuSouth Africa vaibva kune dzimwe nyika dzakanga dzaane chirwere ichi. Ende iye zvino chirwere ichi kuSouth Africa hasichapera. Ende vanhu vakawanda vakashaya kubva kuSouth Africa vakafa nenyaya yechirwere ichi. Saka isu hatingamhanyi nekuti South Africa yavhura. Aiwa kwete, isu tinoona zvatiriwo muno munyika, nokuti tiri nyika hatisi province yeSouth Africa ka. Saka tinoitawo zvedu zvinoita kuti nyika yedu itifambire zvakanaka.
Asi pane tarisiro here Honorable Paradza yekuti hurumende ivhure migano iyo ine kukasika?
Hurumende inotovhura mabhodha ayo kana dzimwe nyika dzakatitenderedza dzesatiki dzati dzaakuvhurawo, ndokuti tivhure mabhodha. Kana pasina izvozvo chibvumirano ichocho, hurumende haikwanisi kuti ivhure mabhodha, nokuti vanhu vedu vanenge vachienda kupi? Nokuti vanenge vachirambidzwa kunyika idzodzo. Chaunofanira kuziva futi ndechekuti tine vanhu vedu vakawanda vakabviswa South Africa, vakabviswa Botswana vachizodzokera kunyika dzenyu, vakauya tikavachengeta munomu vakawanda izvozvi, ende vamwe vanga vari mabhodha jamba. Saka hazvikwanisiki kuti isu pachedu tega tivhure mabhodha dzimwe nyika dzakatitenderera dzisina kuvhura mabhodha. Totofanira kuti achibvumirana sesadiki, ndozvazvinofamba zvichiita.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vakindness paradza, vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanasikana vakawanda vari kuroorwa vasati vabva zera, zvichikonzerwa nekuoma kweupenyu. senzira yekuderedza dambudziko iri. Vanoita zvemitambo werugby kumanikaland vavaikukurudzira vanasikana kuti vapinde mumutambo uyu muzvikoro. Izvo zvave kupa kuti vakawanda vavo vakwanise kupedza chikoro. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Achigara weManikaland Rugby Board vaJosiah Borerwe vanoti sangano ravo riri kuda kunyatsoshandidzana nezvikoro kuvandudza mutambo uyu uyo vanoti unobatsira vanasikana kuti vasaite misikanzwa inozovapinza muna taisire vamwe.
SeManikaland Rugby Board tiri kuda kuendesa rugby kuma primary schools nekuma secondary schools nekuti isu SeManikaland Rugby Board takaona kuti mazuva anaya sport haichangotambirwi kuti vana vangomanye chete, yakugadzira mabasa kuti vana vashande, yakupromota tourism, yakuita kuti vana vaite maambassadors, iri kuita kuti vana vabve kuma drugs nekukasika kuroorwa, iri kuita futi zvekare kuti vana vasaite zvirwere nekuti vaite engaged. Saka tinokumbira zvikuru sepazi nenashi watitaurire maparameters.
Vaborerwe vanoti Manikaland Rugby Board iri kushanda nezvikoro zvinosanganisira Sahumani Secondary School iri kunyanga, Mutare Girls High, Dangamvura Secondary nezvimwe zvakawanda. Sangano Replan International rinoti gore rapera uwandu hwevanasikana vari kuroorwa muZimbabwe vari kuroorwa vari pasi pemakore gumi nemashanu wakawedzera gore rapera, uye imwe ongororo yakaitwa neZimbabwe Multiple Indicator Cluster Survey inotiwo madzimai anodarika zvikamu makumi matatu nemaviri kubva muzana kana kuti 32% akatiwo ainge aroorwa asati asvika makore gumi nemasere. Sangano reSave the Children rinotiwo pasi rose riri kutarisira kuti vanasikana vanodarika zviuru mazana mashanu vacharodzwa gore rino nekuda kwenhamo yaunzwa nechirwere checovid-19. Asi kumanikaland mutambo werugby wave kushandiswa kudzivirira dambudziko iri. Mumwe murayiridzi wemutambo uyu muzvare Lin Bandi vanoti vari kuona mutambo uyu uchibatsira kwazvo vanasikana.
Kutamba nevano vekusahumani vakatanga kuona kuti zvinhu zvacho zvakaoma. I was part of the team yakaenda kuma National Youth Games muna 2018. Takaenda ne about 7 girls dzatakabva nadzo kuno kusahumani. Even kwana Harare chaivo vakarohwa nehana vachiona vana iva vachitamba, and from there vakanga vakutoenda kunotamba kudairy board kwese.
Tina Ncube uyu ane makore gumi nemapfumbamwe mumwe vanasikana vanotamba mutambo werugby kwaMutare achitambira zvakare chikwata chenyika anoti kubva paakatanga kutamba mutambo uyu achiri kuchikoro mugore ra2018 haana kuzombocheuka shure uye wamusimudzira upenyu hwake.
Rugby unoona zvinhu zvakawanda and unopreventa futi zvinhu zvakawanda. Unoprevent like my early marriages, unomapreventa like my taking my drugs my streets, unozipreventa izvozvo. Then unoona experiment because rugby game is smart, unovhura brain because game roti munhu ungakwanisa kuchivhura brain dzako.
Sahumani yakatanga kuenda kumakundano epamusoro Dairy Board Schools Rugby Festival muna 2017, uye vanasikana vakawanda muchikwata ichi vakasarudzwa kuti vamirire nyika. Mutambo werugby kuvanasikana munyika uchiri kusimukira zvishoma nezvishoma sezvo kumashure wainge uchingonzi ndiwe vanakomana chete uye uchitambwa muzvikoro zvepamusoro zvemumaguta chete. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Amoyo.
Muchirongwa chelive talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubhuruwayo anopisa misha yevanhu vakagara patsva mune rimwe purazi rekunyamanzovhu achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Rechoto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Kulamukela kuStudio 7 uSithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi asenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula kuwona lo msakazo. Kopalo Nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village kochief Sikhobokhobo eNkayi, yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hheyi, kunzima lapha eNkayi zakithi. Sikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akula mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezitolisayo thina lapha engiwadini yami sihlelisa i-WSD. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalifani. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo kulikhona kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokusima kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisima nje khathesi amabele esaqala ukuyalima esewomakele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla. Ngobani abakhethayo?
Izibeleko yenziwa ngayo, kwenziwa ngefamily esibili. Ngoba abantu labana bafika balikuthelele. Bathi lingaliqambane. Ngokanjana kwenu ukuthi olambe kakhulu nizame ngokulambelana kwenu. Iqambe labo bebuzi ukuthi yini kwenu ukuthi kani. Yalambe kuzilabanyele akukho engcono kunayo elamba lesikunayo. So abantu babe beqambana. Bangaze baqambana abantu sebethatha bayithi bengaqamba abantu abangu-50 ezibesini. Athatha abangu-25. Athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela esay. Kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezivizini laba babuye last year nge-2018 ngo-December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months, iningithi December, January, February, March. Akuzange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langonyaka. Elamasi imali yabuya ngo-June. Bathemba ukuthi bazabisa elase-February labuya ngo-June. Bathemba ukuthi bazabisa eka-March. Ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Bathe sebebuya ngoDisemba 2019 ngafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukuthetha abantu labana abahosi abebevele bedenisisa laphana kusela amadola. Senzelana amasawu. Ithi yami umuntu eke wasela idola akusamelanga azize ineke. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengasela. Isikhangele ukuthi ongazange afole idela sekumelasela ukuthi. Yiyo indlela elikhulu ukuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade esimanti ngoDisemba kutholakale amabele e-cooking oil ebini. Sengumanti enyari katholakala irayisi le-cooking oil ebini. Khangelela ukuthi this month sithole futhi irayisi ngoba basiyabe senjalo bathi amabele asese. Kule rayisi lebhize kuthinteni base belitshele ukuthi sizasebenzelana okwenyanga ezingaka kathesi bathe bazafika seDisemba, January and February
okuvela kuhulumende-ke.
Hhayi, thina lapha kakithi esikubonayo elivela kuhulumende asiboni lutho yiso elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development there's no development, akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo eNkayi, njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo wakwa-Ward 17 ePhomola wobulawayo ekubandlale MDC. UCounselor Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngingavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization yesizwe esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-exchange ama-programs ukuthi labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngokulizwe leliyane besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sahamba mhlaka 13 September, saphendula 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iKalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini, atransporta abantu layo imota zabo nokuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa ibenzele ukuthi ifiwe laba lama-challenges of ifiweni for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe? Kumbe zikhona izinhlelo ezifana la
eZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenza iplant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya, ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi sezithelile azikho, kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale xa kuthi siyayihlanganela singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini wangathi uyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako, singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi, lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe, sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, sibone ukuthi i-Mauritius sesiyi-invite kule-guest evela khona, sibonise ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kusho ukuthi 15 yonale kwahle basizisa masits for women kumele kube le women yabo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasinethi.
Leyo bekuyingxoxo lo councillor Sikhululekile Moyo ka-ward 17 ngoBulawayo ePhumula le Hyde Park. Yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sichaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesiNdebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Ye ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu mhlambe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besizenda, kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo inoba nje kuthiwa ngama-minority kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angakakuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labochibuntule, amabala afana labomadabhane, amabala afana labohamuye nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections zinenge izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yisho isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ecounsilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyembhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo khonaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khonaphana babe bekhona abantu besinambiya, babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esiNdebele. Ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho yokuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yibo kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesa ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwana kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi Chibuntule road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChibuntule ahamba ngayo esuka koBulawayo esiyeplumtree. So kuqakathekile ukuthi izenzane ndlela zitinke kube ukuthi kuyimbali ethengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube kukona yonki ndo kwa hivu kuti kukona kolu yike lulu lota pati kolu yike lulu patama toropo fana le Plumtree Town I Plumtree Town ufana tupe 100 kese nchi kalanga koka uwe iskalanga kupe le Plumtree Town mwa I Plumtree Town inka ava noma ngiti nsiga ase skalanga kubula wae joma nsiti kule ndao sana la wakami okami la wana ukami la wana kwa hivu ndao ya wana pasi skalanga ele kunga kase kwele ukula wae so into eva uti zonke zito senzana mwakute nsele uti ibula wae ya peshwa ngapanti pasi skalanga so asukubone uti ukaka tekele luka uti akwenziwe kube kona kube loko
hai igezo wakala iskati sasinga savu misiabu ngamnumza
ngiabu ngakuruba mukazi
Loge ngumnumzana Tifa wachapi pango otavuka ePlumtree ebesiqoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilalo
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha loludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye lenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala Unkosikazi Mthethepi Mkandlo isakhamuzi semawana eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayahola abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu sina indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi sokuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho
Amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
adangabi izinto zinzima zinzima straightin so lalapho elibona khona lingasithumela anything ukuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
Idlala isibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula into ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze ukuthi indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima ngoba elime kade singezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
isimo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali yasaungakazibona 10 kg yafika kubo-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi-10 kg nge-100 and something apha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyana ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande.
namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isilesikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Siqoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo, sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo, abangabesifazana labangabafana, esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona, besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings, besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho inhlanganiso yethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona uwayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma, abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo, labo esithi ngama-leadership trainings. Labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke, bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala kobulawayo, lenhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo, abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NIDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lomuntu ozabaphendula ebatshenge, ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina liphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza la ma-youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama-youth aku-ZANU-PF, silawa ama-youth aku-NDCT, silawa ama-youth aku-NDC Alliance, silawa ama-youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebebesilwa, ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Lelani.
Manje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi Ungikhumbule.
Ungikhumbule, ungikhumbule wenkosi, ungikhumbule mina wena wenkosi, ungikhumbule baba, ungikhumbule.
yami
ungi kumbu lengosia la pungi welu
lwanjila
balu kuzu la galanu la pungi zingosi palo zisongu ungi
Kumbula mina, wena
ngosia.
Kumbula
ngosia.
Osia mingu,
kumbula ngosia.
Osia mingu,
kumbula ngosia. Lapo isono
sa, isono sa. Baba,
Jesus, when I Baba,
when I
Kotula, Kumsawa,
Kumikumbula, Mina,
Kumbula,
Kumikumbula,
Kumikumbula, Kumikumbula,
Kumikumbula, Baba,
Kumikumbula, Kumikumbula,
Kumikumbula,
Kumikumbula, Lapo imihlaya imipha emhlabeni
baba
manti kubone nkosi
usiyamini
ikukhele kuwe
ngikhumbula mina
ngikhumbula nkosi
ngikhumbula
ngikhumbula nkosi
usiyamini
Kumbula ngosia,
Mambazo siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengesukuni olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ikhona pha eWashington DC